Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 4 kubvumbi nakuti April 2023. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Macitizens vanenge vachinominata avo vanoti vamiririri vavo kukanzura, vamiriri vavo kuparamende, vamiririri vavo wepr seneti, pr kumakanso and also pr weitsurep kusanganisira napresident. Saka iri zuva guru chaizvo.
Bato reCitizens Coalition for Change rinoti mangwana chitatu vatsigiri varo vachadoma nhengo dzichamirira musarudzo huru dzegore rino.
Reserve Bank inononoka kupa makambani aya mari yacho, nokuti varenge vasina mari wekureserve bank auction kuyoko, varenge vachiri kutsvaga mari iyoyo. Saka business kuti rirarame, zvavanoita ndozvokuti vanobva vazoenda vamabhizinesmen kumusika yapazhe kublack market kunotsvaga.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi inoti kurambidza vemabhizimisi kutenga nekutengesa mari yekunze pamusika wemikoto hazvipedzi misika yemikoto.
Zvinogona kuti vaiswe simbi mumaoko, but pae zvino hatinyazoziva kuti zvichafamba sei, but zvinowanzoitika ndezvokuti kana pane nyaya yakakura kunokuya vanoti kana kuti mafeloni iyo iri kunziya ingave dziri dzimwe nyaya dziri kusimbaisa nyaya dzavo.
Vaimbova mutungamiri weAmerica vaDonald Trump nhasi vachazvipereka kumapurisa kuti vaziviswe mhosva dzavari kupomerwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nezuro Magistrate Marewa naZvogofa vakazivisa dare kuti vachapa mutongo wavo munyaya inopomerwa mumiriri wezengeza West muparamende vaJob Sikala mwedzi uno musi wa28 kubvumbi. Munyaya iyi vaSikala vari kupomerwa mhosva yokuvhiringa kuferefetwa kwemhosva nemapurisa. Vachuchusi vanoti vaSikala vakaisa vhidhiyo paTwitter apapito apavo vachivimbisa kutsiva kuurawa kwenhengo yebato ravo Mo Blessing Ali. Gweta ravaSikala vaHarrison Nkomo vanoti vachuchusi vanoti vaSikala vakakanganisa kuferefetwa kwenyaya iyi nemapurisa akanga achiferefeta.
Nhasi tisaiuiezedo yekupedzisira mufakazi anenge achimirira nyaya vaSikala anova expert wemavhidhiyo neaudio ano uyo anga achitsanangura kuti audio kana kuti vhidhiyo inogona kuedhitiwa. Naizvozvo zvinenge zvichidiwa kuti kana munhu akairekodha auye aripo achitapuruta pamberi pedare. Saka tapedza nyaya iyo pabatavhara tikanzi tinofanira tinge tichifaira kana kuti kuisa pamberi pedare zvatinomira nazvo pakura pamhosva. Mutongo wavaSikala kuti vane mhosva kuti havana mhosva wozvikurenzwa 29
April. Sezvo pane mhosva dzakati wandika kuti dzinopfuura imwe chete dzavari kupomerwa, pane chimwe chichaitwa here pakati apa makamirira mutongo wapiwa nhasi uyu?
Aiwa, pane dzimwe dzakamira dzimwe dzichiyeitimwe dzacho nyaya dzisina kubatana nedzimwe dzichienderera mberi, hatina kuafektiwa nezvaitika nhasi.
Gweta ravaSikala vaHarrison Nkomo vari parunhare kuHarare neStudio 7. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change ratara zuva ramangwana chitatu kuti vasarudze vacharimiririra bato iri musarudzo dzegore rino dzemakanzura nenhengo dzeparamende muchirongwa chiri kuitwa na10 makuseni munzvimbo dzose munyika. murongi wemisangano mubato re triple C vaAmos Chibaya vaudza Studio 7 kuti kunyangwe hazvo matunhu ari kuita chirongwa ichi akawanda, bato ravo rakagadzirira zvakakwana. Evans Zininga weStudio 7 aita hurukuro na vaChibaya.
Musi wechitatu, musi wa 5 vhiki ino yatiri inoyi 5 April vanhu macitizens vanenge vachiungana kumawadzi ese 1970 panguva dza 10 mangwanani nyika yose, same time same day. Apo macitizens vanenge vachinominata avo vanoti vamiriri vavo kukanzura, vamiriri vavo kuparamende, vamiriri vavo kwepr senate, pr kumakanso and also pr weyouth rep kusanganisira na president. Saka iri zuva guru chaizvo kuvanhu vezimbabwe, nokuti musangano wedu, movement yedu ndeyevanhu, citizens coalition for change. Saka tichisa zvinhu zvekuvanhu kuti vanhu vave ivo vanoti Evans uyo tomuona magariro ake munharaunda namashandiro ake nevanhu akakodzera kuti angaita kanzura. Evans uyo tinomuona akakodzera kuti anotimirira kuda reparamend. Saka veruzhinji ngavazive kuti chirongwa ichange ichiitwa pajekerere, pachena, pasina chihwande muhwande, vana vezimbabwe vachipuwa mukanwa wokusarudza vamiriri vavo.
Zviri kuitwa zuva rimwe chete, vanokwanisa kuita basa iri nyika yose zuva rimwe chete panguva imwe chete.
Inguva imwe chete, zuva rimwe chete, kumawadzi ose ari munyika 1970 zvinokwanisika nokuti tine anonzi macommissioners akakwana kuti angaita basa iri. Vakatoenda kutraining vakazivisa nokufundiswa atinoti materms of reference kuti vachange vachiita basa ravo sei. Ndingangoenderera mberi ndichiti inini kuti vanhu vazive pari zvino hakuna munhu anobvumidzwa kuti anga achiti ini ndoda. Aiwa, unofanira kunodiwa nevanhu. Takaona kuti nyaya dzokuti munhu unoti ndoda iye asingadiwi nevanhu handiyo nzira kwayo yokuva nevamiriri vanobva kuvanhu. Hakunazve munhu panguva ino anobvumidzwa kuti taposta kana kuita flyer kana kudinaro. Imhosva yekuti unotodisqualifiwa pa the whole process. Saka tiri kuti isusu vagari vemunzvimbo, vagari vemunharaunda, macitizens ndo vanoti vatinga vakuzobvunzwa neavo vanenge vachiita chirongwa ichi macommissioners kuti ndiani wamunoona munzvimbo ino anganomiririra vanhu kanzuro, ndiani wamunoona munzvimbo ino akanomirira vanhu kuparamend. Vanhu votaura munhu wavanoda, vataura munhu wavanoda, pavanoita chokuti macommissioners iwayo anozenda kuvanhu vaya kunobvunza kuti makasarudzwa vaivhanzi kuti muite kanzura wadhi yakati, munozvitambira here? Zviri kwamuri zvakare vaivhanzi to accept the nomination or to decline. Handidi mwana mai inzira yekuti munhu adiwe not kuti ati ndoda.
Avo vanga vari murongi wemisangano mubato reTCCC vaAmos Chibaya vari parunhare kugweru naEvans Zininga weStudio 7. Gurukota rezvemari vamutudi Ncube nezuro vakazivisa kuti hurumende yamisa kuita basa nemakambani gumi nematatu airi kupomera mhosva yekutenga nekutengesa mari pamusika wemukoto kana kuti black market. Hurumende inoti zviri kuitwa nemakambani awa zvinokonzera kuti uremu hwedhora remunyika hudzike, izvo zvinozokonzerawo kuti mitengo yezvinhu ikwire. Nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDefra University muzvinafundo Elliot Masocha vanoti iyi haisiyo nzira yokurwisa kutenga nokutengeswa pamikoto kwemari yekunze.
Zvinoreva kuti makambani mahombe namadiki vanenge vachitivo pamari dzavanoita bhizinesi paya paya, pamusoro pokuti vandodzibhenga kubhengi vanobva vaenda pazhe kumusika yemari pazhe kublack market kuyoko vondotenga US dollar ikoko, zvinova zvisingabvumidzwi nereserve bank, nokuti kuenda kwavanoenda kunotenga panze kunokwidza mitengo yeUS dollar, nokuti US dollar rinenge rakuwandirwa. Saka kuwandirwa kunenge richiita riri shoma pablack market payapa rinobva rakwira mutengo. Kukwira mutengo kwaro kunozobva kwakwidza mitengo yezvunhu muzvitoro, zvobva zvavhiringa upfumi hwenyika. Asi matauri yangaita ndio kuti kuti hurumende ingoshora makambani chete iye isingazvishoriwo kuti ibudise chikonzero
chii chinenge chamboitika chinokonzera kuti makambani aite zvechii.
Chinokonzera ndechekuti makambani anenge asingawani ma US dollar akakwana kuti vagondokwanisa kutenga zvinhu zvinoita kuti zvifambise mabhizinesi avo kunze kwenyika, kana kuti zvemishini yavo, kana kuti kubhadhara mamwe vamwe vashandi vanenge vachibhadharwa neUS dollar. Zvekare chimwe chinoitika ndechekuti makambani awa anenge aenda kumusika wemari wereserve bank, vondoisa mari yavo ikoko yavanenge vainayo kubhengi yamazimudhora kuti vapiwe US dollar. Saka reserve bank inononoka kupa makambani aya mari yacho, nokuti vanenge vasina mari wekureserve bank auction kuyoko, vanenge vachiri kutsvaga mari iyoyo. Saka business kuti rirarame, zvavanoita ndozvokuti vanobva vazoenda vamabhizinessmen kumusika yapazhe kublack market kunotsvaga US dollar iroro vakamirira ravanenge vatengeserwa kumusika wereserve bank kuauction. Saka hurumende ngaizvishorevo, tinoziva kuti isu nyoka huru haizvirume, asi kana taakuenda panyaya dzokuumba ufumi hwenyika ngatizvirume tose tione kuti ndapapi patinokanganisa, nokuti kuti tingoshora vamabhizinesi chete pamwe chete nokuvavhara saizvozvizvi hazvirevi kuti vachatadza kuenda pamusika. Vanotsvaga dzimwe nzirazve dzokuenda pablack market kunotsvaga mari iyoyo pamusoro pokuti vavhare mabhizinesi. Kana vakavhara mabhizinesi avo, ufumi hwacho hweZimbabwe hunobva hwaita zindengedeki. Vanhu vanobuda mabasa, hurumende inobva yaruza mateksi aya aya anobatirwawo vanhu vanga vachienda kubasa. Saka ngatizvishore tose, hurumende tose namabhizinesi, tigare pasi tione kuti tingazvibatsira sei.
Pedza nyaya yemusika mutema, chii chingaitwa chisingakuvadzi mabhizimisi uyezve chichisiyavo hurumende imire pakanaka? Pane nzira yekupedza here zvomusika mutema?
Nzira yekupedza musika mutema ingangovapo ndeyokuti mabhengi akwanise kutengesera vanhu namakambani maUS dollar avanenge vainawo, pamusoro pokuti mabhengi angokwanisa kutenga chete kuvanhu vanenge vaida kutengesa ikoko. Saka US dollar kange rowanikwa kana kungava kumabhirodhi change kana kungava kumabhengi pamwe chete nomusika wereserve bank, hapazova nechikonzero chokuti vamabhizinesi vaende pablack market, nokuti ndo zvaivakoma kare kare kuti waikwanisa kupinda mubhank wondotenga US dollar rako. Kana waizoenda hako pazhe kunotenga pazhe, apo mutengo wacho wanga usina kunyanyo kusiyanawo mubhengi nowapazhe. Zvekare pazhe panotengeswa pablack market paa pasina kunyanyo kukura sokukura wakaita mazuvano. Saka nyaya dzokuti US dollar riri kushayikwa, zvinhu zvimwe zvizhinji zvinenge zvichitengwa mumashopumu zvichinge zvichibva kunze, zvinoita kuti musika weblack market usapera zvachose. Saka ngatikwanise isu kuti hurumende ichibudire pachena kuti vane mari here yekuramba vachifambisa musika wavo weauction kana kuti havana mari. Mari yavanayo imari zvitoro kana mabhizinesi kana achinge atenga mari kuauction yereserve bank, vanomirira zvakadini kuti vakwanise kuzopuwa mari yavo, kuti vakwanise kuplana kuronga zvinhu zvavo. Vaizova takamirira mwedzi here, vhiki here, kana zuva here topuwa mari yedu yatatenga?
Nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeFry University muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Bepanhau repadande mutande reNewsHawks rinoti gungano repolitibro reZANU-PF razivisa kuti sarudzo dzokutsvaka vachamirira bato iri musarudzo dzegore rino munzvimbo dzembare nechuru muHarare dziitwe zvakare, asi richiyambira vanokwikwidza kuti zvemhirizhonga hazvibvumidzwi. Ukuo Newsday rinoti gungano repolitibro rezanupf radzorera panzvimbo dzavo mamwe madzisawira emutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vakakundwa musarudzo dzekutsvaga vachamirira bato iri musarudzo huru dzichaitwa gore rino. Newsday rakare rinoti United Kingdom nemadzisawira ayo vakagadzirira kuenda kuZimbabwe kunoona sarudzo dzeZimbabwe dzegore rino dzichitora nzvimbo kana vakakokwa. NewZimbabwe.com rinoti gurukota rezvemitambo Amai Kirsty Coventry vapiwa mazuva mashanu ekukumbira ruregerero kubva kubhodhi reZifa raitungamirwa navaFeljon Kamambo. Bhodhi reZimbabwe Football Association iri iro rakambomiswa basa rinoda kuti Amai Coventry vataure kuti zvavakataura svondo rapera mudare reparamende pamusoro pemari yehurumende yakatsakatika inoita mamiriyoni maviri emadhora ekuAmerica haisi mhosva yebhodhi iri. Yasvika nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Kubvunzawo majaji avo vekumakotsi vanoshanda kumakotsi vanotonga vakarerekera divi ravo ravanorerekera ana Jamba Payasi vari kufamba vakasununguka vari kuba mari vari kubudiswa naAl Jazeera hapana zvavari kuita havasi kusungwa asi Honorable Jobsikara vari kutambudzika vari kujeri havana mhosva yavakapara. Timbondiudzaiwo kuti vakaparei vasikara mwari, timbotiudzaiwo majaji munongopostipona nyaya yavasikara vapostipona mapostiponazve moda kuti vaita sei? Asi vana Payasi Jambira vari kufamba nenyika, mwari vari kokumusoro kudenga, mwari vanohwa minamato yedu, tinonamata zuva nezuva, tovanamatira paJobsikara. Zvichapera zvavari kuita izvi, zvichapera nezuva.
Unopenga Mutuli Ncube, ngataure nyaya yegoldi yakabiwa napurezidendi nevamwe vake. Mutuli Ncube, ngataure mari dziri kubiwa nevanhu vehurumende. Hakona kuti vanomisa kuti makambani anosevenza achidhevhelopa nyika ivo mari ko mari iri kubiwa, magoldi ari kubiwawo, arege kutaura. Havamataurisei goldi iri kubiwa, including naiye Mutuli Ncube? Vanoregei kutaura nyaya yemagoldi uchimisa vanhu varikuita mabhizinesi? Kushayikwa kwedhora iri kushaya simba, inyika yakafa.
Nai mukuru wenyika, mukuru wenyika anonzi Chamisa Nero chete chete wakupinza ichandoka gore rino, muchavata nebhutsu machira vamunangagwa kuti pfe nebhutsu machira. Makumhanya zvino, makumhanya makananga kumafoni namba avanhu ezvino mitanga kusenda mameseji ndivhoterei, ndivhoterei, ndivhoterei. Ndokutonga nyika here koko vamunangagwa? Kusi kutonga nyika makaudzwa naNero kuti uyaende kudzei kunonzi kutonga nyika, mukaramba mukatori mwana mudiki. Mwana mudiki akuchakupinzisai nebhutsu machira kuvata nadzo musi unopedza kuverengwa maelection. Izvozvo nedheti chaira musi mukutozeza kutitaura, asi chamuri kugona kuya kumafoni, kumafoni nhamba yedu muchiti senda mameseji muchitaura kuti ndivhoterei. Hativhoteri munhu akaita semunhu anovhotera ZANUPF munhu iye anorwara njerei, murwere wepfungwa. Anovhotera ZANUPF anonzi Chamisa iyi anokupinzisa ichando fiye. Hamusati mati muchati eke vanhu vezanupiyo kunini tichitambura? Makapinda vamunangagwa mukati muchauyisa mabasa izvozvi damungahwiri muchizvipa stresi yokunyora kumameseji muchitsendera vanhu kuti ndivhoterei. Dai makangokrieta mabasa machipa maticha mari, manesi, madokta, everything, musingambozvinetsi vamunangagwa, musingambotemwi nemusoro. Izvo makutemwa nechidzwa chinyama chokuti mutemwe nemusoro, chidzwa ndochakutema manje. Muchati eke gore rino kamu 2023 tipei dheti tinde pamaelection apa. Kuzvambaridzei chai, kuda kuzvambaridzai zvokuti hamumuki. Imi ndimuchaenda kukoti this time, nokuti Chamisa aenda kukoti. Vanhu vaneta, vanhu havachadi, taneta, tanzwa nemi vamunangagwa.
Ha, dotoro pamusoro pababa ava vanonzi vamunangagwa. Ha, hai vakatombo nyari akutevera mafoni manje achitumira mameseji kuti achivhoterwe ndiye manje apererwa ndokunonzi kupererwa nemazano manje kuona murume mukuru akutumira mameseji mafoni evanhu kuti vhoterai inini vhoterai inini hei atadza nekutumira vakaba goridhe vese vakanominetwa mazitawo atadza nekuvatumira mameseji ekuti varume isisu zvinhu zvedu zvetabatwa hatichisina kwokutizira tabahwa vaziva nekuti vabahwa vakadaro yo vanonyadzisa baba nyadzi baba ngangagwa vanotaurwa nevanhu kusekesa nyika zvakadaro kuti purezidendi anotumira vatsigiri mameseji akuziva kuti kune vanhu manje akuchiziva kuti tune vanhu vaakuda kutumirwa mameseji aseka zvako wenhamo
mukoma Joseph Tanonoka Wande maasperasi nechikwata chese chestudio 7 inini zvangu zita rangu ndoitwa Success IK Chuku 17 raiti ndoda ngobvunzawo General Chiwenga naValerius Vanda kuti muri kudlavo here pagoridhe apa varume goridhe riri kubuda iri muri kudlavo here kana musingadli vedu vega musatiregere raitai plani hatidzokerei pakare paya vanopaziva hatidzokerei pakare paya isu hatitendegwi kupinda muzhira tichiratidzira mutemo wacho unongoisiwa unotivharira kuti tisaita izvozvo sumudzai musoro mugadzirise musangano wenyu nyika iende mberi bhozi kuba uku kwakanyanya uku totarisira kwamuri vanhu imimi General Chiwenga Valerius Vanda taiplan
isusu manje isu hatipomere zvese izvozvo zvinopomera inonzichi ekunedhi yacho first of all ngavarege kushandiswa zvemhando iyoyoyo kuzoita chirumanzu uyo hameno ndiani we kana musingazive zvinoitika kaachiruma munofanira kungonyarara kwetoda kungonzi mashamatata mataura mukuona zvinoitika achirumanzu ndezvizvi kuekonet tinosiya nhamba dzedu vanotitumira mameseji endi tinoshanda nawo kunetwando dzisemu kwete kunyika hatife takapa nhamba saka ivomo nhamba dzedu vanonodzitora ikoko tozotarisa kunana kunana nyaradzo tinenge takatorejista haungotumirwe from norway sha kungoere kana uchinziwe huya kunyaradza zviiteke waonotiwe wakutobhaiza hira saka iwewe kana usingazivi unofanira kungonyarara hako kwete ungokomenda zvese zvese ende itori mhosva yekuti munhu anongoswera akukutumira mameseji ari kutibhohwa kuti upindure achipindurike tinoda kutopindura kuti hatikuvhoterei toda kutokudza chokwadi ende zvimwe zvacho ndezvokuti after thatika unogonazothretenwa futi saka tiri kuti nhamba yemunhu iprivate life yangu inini kune vanhu vanokupai nhamba 1 yekumapati kwenyu kumasero munonyoresa manhamba itumira ikaiwa kwete kutumira munhu wese wese ndoda zvisingade zvongopindapinda maprivate life yedu mani
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reUnited Nations Refugee Agency rinoti mushure memakore anopfuura gumi South Sudan yawana kuzvitonga kuzere kubva kuSudan, vanhu vanopfuura miriyoni imwe chete vari veSouth Sudan vachiri kugara muSudan vasina magwaro anoratidza kuti zvizvarwa zvenyika ipi. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vaimbova mutungamiri weAmerica vaDonald Trump nezuro vakasvika mudunhu reAmerica reNew York kuti vazvipire kumapurisa nhasi pamusoro pemhosva dzavari kupomerwa dzinosvika makumi matatu neina. Mosva huru inozivikanwa pari zvino ndeye kuti vakashandisa mari yesarudzo yavakapiwa neruzhinji rwevanhu vakabhadhara vharamuromo umwe mukadzi avanonzi aiita zvepabonde navo. Tabata zvakare gweta vaKenneth Masie kuti vatiudze zvinotarisirwa kuitika nhasi.
Ya nhasi mamiro akaita nyaya iyi ndeyekuti vaTrump vari kuenda pamberi pedare inonzi Grand Jury, apo pavachataurwa zvakazara nyaya yavo kuti vari kumbopomerwa nyangani kana kuti nyaya yakaita sei, because pari zvino inongove nyaya iri kungotaurwa kuti iko kubatwa kwakabatwa vachinzi vauye kucourt yanga iri nyaya yekuti vakabhadhara iyo mari iyo yaanonzi pachirungu hash money kune mukadzi umwe aiita zvokuacta mafirimu echikuru. Saka nhasi ndo pavari kuudzwa kuti izvi zvavakaita izvi zvingave zvakatyora mutemo upi.
Vamasiye, kubhadhara mari yevharamuromo imhosva here?
Iyo nyaya yacho haisi mhosva yakati kurei zvakanyanya, but imhosva iri kuonekwa senge yakakura, nekuti vaTrump kuvhara kwavakaita uyu mukadzi muromo vaida kuti vaite president. Saka ipapo ndo pari kutangira nyaya yacho kuti vanogona vakainterfere nemaprocesses amwe emaelection kana kuti maprocesses eintegrity yemaelections iyoyo inozoisa kuti ivo nyaya yavo yokuti vakazokarikana vatozoita president ivo vakavhara umwe munhu muvharamuromo nyaya idzi dzaifavo dzichisikamwa nepublic vasati vapinda kuti president, ndizvo zviri kunzikwa iyi kuda ndo nyaya dzakasimba dzingavai vachibatwa naye. Otherwise kungobhadhara munhu kwavakaita handionesenge kuti ingave nyaya hayo, but mabhadhariro kana kuti macircumstance zvavakabhadharira zvacho ndo zviri kunzi ndo zviri kukonzeresa kuti vabatwe nenyaya dzakawanda idzi.
Saka vachibuda mumba mavo nhasi vanonanga kupi?
Vachibuda mumba mavo nhasi pane zvinhu zviviri, vanogona kunzi vaende kumba havo votonga vachibva kumba, kana kuti vanogona kutongotoendeswa kuchijere then ipo tootanga nyaya dzokunzi vawane mari yechibatiso kuti vabude.
Vachaiswa simbi mumaoko here kana kuti zvinongonza munhu watinoziva?
Zvinogona kuti vaiswe simbi mumaoko, but pari zvino hatisinyazoziva kuti zvichafamba sei, but zvinowanzoitika ndezvokuti kana pane nyaya yakakura kunoku yavanoti kana kuti mafeloni iyo iri kunzi ingave dziri dzimwe nyaya dziri kusimbarisa nyaya dzavo, vanowanzoiswa simbi mumaoko votongozozobuda vachibva kujere kwavanenge hunge vabhadhara mari yechibatiso panguva yacho iyoyo.
Vanhu muAmerica vari kuzvitora sei zviri kuitwa kuna vaTrump izvi?
Vanhu vane mafungiro akasiyana siyana pari zvino, but tichitarira masupporters avaTrump tinoona kuti kubva pakaanonswa macharges eavo naTrump, masupporters avo atoraiza mari inosvika $4 million pakampeni yaTrump yokuita president. Saka ndoona senge kuti ivo masupporters avaTrump vanotoona senge izvi zviri kutoshanda and ya advantage kuti vanhu vaone kuti asenge vaTrump vari kupesekitwa, but vamwe vo vari kuonawo sekuti inyaya iyi inyaya yakagara ichifanwa kukuva yakabatwa kudhara, nekuti zvinhu zvakadai so hazvifanwa kuonekwa zvichiitika munyika inonzi demokrasi. Saka izvi vamwe vari kuzoona senge kuti izvi zvinotadza kufamba kwemutemo kana kuti kubatwa kwenyaya zvakanaka muno muAmerica.
Nyanzvi mune zvemitemo vaKenneth Masie vari parunhare kuTexas neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Bato reCitizens Coalition for Change rinoti mangwana chitatu vatsigiri varo vachadoba nhengo dzicharimirira musarudzo huru dzegore rino. Imwe nyanzvi mune zveupfumi inoti kurambidza mabhizimisi kutenga nekutengesa mari yekunze pamisika yemikoto hazvipedzi misika yemikoto. Vaimbova mutungamiri weAmerica vaDonald Trump nhasi vachazvipereka kumapurisa kuti vaziviswe mhosva dzavari kupomerwa. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande ndichikusiyai muri mumaoko aChris Gande nenhau dzeIsindebele.